Gurukota rinoona nezveupfumi vapatri chinamasa vanoti hurumende iri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere yekubhadhara mabhonasi egore rapera aya. Asi chii chaizvo chinonzi treasury bill? Mutungamiri webato rinopikisa repdp uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotsanangura.
Treasury bill chikwereti chinenge chatorwa nehurumende. Kana hurumende iyi yatora chikwereti inoburitsa chipepa chakangofanana necheki kwaimbonyorwa macheki kwekwe. A treasury bill is a negotiable instrument. Zvakafanana nebhera cheki, zvakafanana nepromissory note inotaura kuti shamwari ndakwereta mari kwauri, chipepa ichi chandakukupa ichi ndo proof yekuti ndichazokubhadhara. But chipepa ichi chinenge chindori nedheti rekuti ndichakubhadhara mari musi wakati. But chipepa ichi manje kana chabatwa nemumwe munhu, munhu uya anenge apiwa uye anogona kuchitengesawo kune mumwe munhu, inonzi discounting. So that's why it's called a negotiable instrument, because it can be negotiated to a third party. Saka zvipepa zvaitara zvaakungoishuwa pasina mari, pasina economy, zvangofanana nekuti Patrick Namaza aakuprinda maus dollars. That's why awanda domestic debt yedu yapa $4 billion, of which $2 billion matreasury bills.
Saka vanozotenga matreasury bills aya ndaanani kuti hurumende iwane mari?
The primary target is my institutions anoita basa rekugadzira mari from mari. So my institutions anogadzira mari from mari, mabanks. So matreasury bills aya normally anenge aine interest rate yakanaka, saka mabanks anotenga. But chaitika manje ndechekuti mabank aya anecha nekutenga. There is now a saturation of toxic bond notes in the economy.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanoti zvinhu zvakaoma, asi vachazadzikisa zvavakavimbisa vashandi.
Tichiziva kuti takamanikidzika panyaya yemari, takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. Kati kuti tivate kesh, we have to stagger. Hatikwanisi kuvapa 1 month. Sehurumende tinotarisira uye takavimbisa maminista of finance kuti kana tastagger kudaro, we can afford to mobilize maresources ekumake sure kuti tapa vashandi.
Asi vabiti vanoti urongwa hwematreasury bills hunoratidza kutadza kuronga kwavachinamasa segurukota rezveupfumi, vachiti shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka.
Bhonasi reri harisi secret. Bhonasi harisi rufuka rusingazivikanwi munhu achaparii. Munhu wese anoziva kuti civil servant anobhadharwa bhonasi muna November nemuna December. So zvaunoita manje kana wakachenjera zvandaiita inini, unotanga kusevha mari. You put money in a sinking fund.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of the Free State kuSouth Africa vaKelvin Mudzingiri vanoti vana veZimbabwe vachasara vasina kana nhaka nenyaya yezvikwereti.
Mafuture generation vachange vachizobhadhara chikwereti chinenge chikakura, nekuti government itorarama nokusvika peri, asi vanhu vanotonga muhurumende vanofa.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Balakson Zembe.
Matreasury bills ehurumende akavandisa mumarket, anotora mari yese mumarket osiya vanhu vemabhizimisi vasina mari.
VaZembe vanotenda kuti hurumende dzakawanda pasi rose dzinoshandisa matreasury bills, asi vanoti izvi zvikanyanya zvinogona kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Ko, chii chingaitwe neZimbabwe kuti isarambe ichikwereta mari? VaMudzingiri vanoti Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe.
Chikuru chinokonzerwa nehurumende kukudza tax base uyezve kurudzisa government expenditures.
Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chinodarika mabhiriyoni 10 kumasangano akaita seWorld Bank, IMF, European Investment Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Kutadza kubhadhara chikwereti ichi kurikupa kuti hurumende dzakawanda nemasangano anokweretesa mari asakweretesewo Zimbabwe mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.